Nengo inomirira Norton yakazvimirira vatemba muliswa vaudza vanxuve kuti hurumende yakatanga ichiti bond note raive neuremu hwakafanana nedhora rekuAmerica asi ikazozvishandura izvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Vatiwo pari zvino vemabhizimisi vari kutara mitengo inoenderana nemutengo wemari pamukoto, izvo zvinoita kuti mitengo iyi ive pamusoro zvakanyanya. Vamuliswa vati kuita kwakadai ndiko kwaita kuti vanhu vasavimbe navo pamwe nehurumende.
Hapana achaivimba nemi kana nehurumende. Makambodza vanhu kuti mabondi akafanana nema US dollars asi mukazvichinja kuti mubire vanhu mari dzavo.
Asi vanxuve vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuvimba navo nehurumende sezvo vari kuvandudza mashandiro emabhanga nekushandiswa kwemari munyika kuti zvinhu zvinakire veruzhinji. Vati pane matanho akawanda avari kutora achaita kuti zvinhu zvinake munyika. Mumiriri wekwekwe Central vamasango Matamba nadzo vaudzawo vanxuve kuti nyaya yekusiyanisa uremu hwemabond nedhora rekuAmerica yaomesera vanhu vakawanda munyika.
Chinja vachienda kuRTGS fio yakabva yachinjawo ende vakaibhenya ne 2.5 vachitanga. Iko zvino kutaurwa ndiri kuti nhasi uno iri pa 3.5 kumabanks kana uchida kuchinja mari yako US into RTGS. Saka asi masarare ari ipapo namanje ende futi zvakare Mr. Speakers yakachinja zvakare ichienderana nekuchinja kwavakaita kubhenya kwavakaita ivo pachavo minister.
Vati zvakakosha kuti hurumende ione zvaingaite kuti mari dzevashandi vayo nevemakambani akazvimirira dzawedzerwa kuitira kuti dzienderane nekudhura kwavekuita zvinhu. Asi vanxuve vati hurumende yakatogadzirisa mihoro yevashandi vayo ndosaka iri kuvapa mari dzekubatsirikana. Vativo vanoziva kuti vashandi mumakambani akazvimirira vari kuwedzerwa mari dzavo dzavanotambira. Asi vamatamba nadzo vati mari yakawedzerwa vashandi haina zvainobatsira nekuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya.
Chena zvakaitwa nehurumende hazvina kumbovanda Mr. Speakers. Zviri pachena kuti vakatimo RTGS haienderani neUS. Zviri pachena kuratidza kuti munhu angachiora neUS 250 anofanira kumutwa times 2 salary yake ni $250 handika, which means zviri pachena honorable speaker. Haikona kuti vangatitorise zvonzi isu indiregreshu zvangu asi ndinoona kuti apa vari kuninyikwe.
Asi vanxuve vati havasi kuzowedzera mihoro yevashandi kuti ienderane neuremu hwemari yekuAmerica vachiti kunyange hazvo mitengo iri kuita chamuramba mhuru, mitengo yezvimwe zvinhu yave kudzikira nekuti zvave kutengwa nevanhu vashoma. Vati zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kutenga mari yekunze pamukoto asi ivo vachifanira kutenga mari iyi mumabhanga. Vati pari zvino mabhanga ane mari yekunze mamiriyoni mazana masere emadhora ekuAmerica uye iyi ndiyo mari inofanira kushandiswa nemaindastri nemakambani. Pataenda pamhepo vanxuve vange vari kutarisirwa kutura kuparamende mamiriro akaita upfumi munyika. Mone monyaya mumiriri wechipinge East vaMatthew Mulambo vati havasi kufara kuti vanhu vakagariswa patsva nehurumende kuma2000 vave kudzingwa munzvimbo idzi zvisina chikonzero. Vati izvi zviri kuitika munzvimbo dzakawanda munyika.
Tivatiudze mutemo wehurumende kana polisi yehurumende maererano nevanhu vakagariswa patsva muna 2000 asi vaakuduswa vichipuwa ma7 days zvikuru kuchipinge kushangani Gokwe nedzimwe nzvimbo vakagara muna 2000 vari kuduswa vichipuwa ma7 days ngavatipe polisi yavo yeministry. Thank you.
Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro vati vanhu vari kudzingwa ndevaya vagere munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro emombe kana matoro.
Tine vanhu vakanozvigarisa munzvimbo dzisingafanhi kunge dzichigarisa uye vasina magwaro ekugara munzvimbo idzodzo. Mr. Speakers, ino yanguva yekuti increase production and productivity. Hazvigone kuitika kana vanhu vakagara munzvimbo idzodzo dzandataura. We want to bring sanity, Mr. Speaker, to the agricultural sector.
Pane mhuri dzakawanda dzakadzingwa mumapurazi adzakapiwa nehurumende makore akawanda apfuura kuChemagora kuMidlands nekumashonaland west uye vakarwira hondo yerusununguko vari kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.